Mumwe chiremba Dr. Life Zambezi vanoti huwandu hwevana vari kubatwa nechirwere cheshuga huri kukwira nekudawo kwekuti vana vave kuswera vakagara vachiona terevhizheni kana kutamba matambo yepachivhitivhiti vasingaende panze kunotamba zvaiitika kare. Vanotiwo chimwe chikafu chiri kupiwa vana chave kukanganisa utano hwavo zvokonzera kuti varware nechirwere cheshuga kana kuti type 2 diabetes mellitus.
Vana vazhinji vari kudya unhealthy food. Tikatarisa nekuda kweurbanization and also chikafu chakungowanika kwese kwese uye chisina kuongororwa chinongogona kungopinda chichipinda munyika. Kune zvimwe zvikafu zvinenge zvisina kuongororwa, saka zvikafu izvozvo ndizvo zviri kukonzeresa kuti vana vaite yatinoti childhood obesity zvinozolida to type 2 diabetes.
Dr. Zambezi vaendera mberi vachiti vana ivava vanoguma vaita muviri wakakurisa kana kuti obese pachirungu, izvo zvinozovhiringidza utano hwavo.
Semuenzani so vana vari kungomwa madrinks, mazetnik, zvese zvinongotapira-tapira, mafast food, ndozvinhu zvaakungodyiwa nevana. Chikafu ichi hachina utano, chikafu chinongogutsa muviri, chinongogutsa dumbu, but chisina utano.
Imi nyanzvi nyaya dzezveutano, Dr. Joseph Chiripanyanga vaudzawo Studio 7 kuti chirwere cheshuga chinogona kubata mwana asati azvarwa zvozokanganisa utano hwake.
Tinoona zvakare chishuga uine pamiri ichakanganisa zvakare mwana wavakatakura. Mwana aya anozotanga kukurisa, kubuda akakura, achakwanisa kuti kubudidiliva zviri nomo zvatoti nomo vaino dirivara ichaita pakuda macesarean sections vamo expensive pauri, uye zvakare mwana iyeye anokwanisa kuita madelayed milestones anobuda yatoti abdasco iyeye inopiwa mwana achizvaura inenge yakadzikira nokuda kweshuga, anonoka kuchema nokuda kweshuga ende yakabata amai, uye zvakare anozotanga kunonoka kuzogona kuita zvinhu zvakawanda, kugara, kukambaira, kufamba, zviri kuafekta vana vakawanda. Zvinoda kuti vana mai vangu vaine shuga vaine pamiri isu kurapa.
Dr. Chiripanyanga vatiwo vana mai vakazvitakura vane denda reshuga vanofanira kuno batsirwa kuzvipatara kune nyanzvi dzeutano kwete kumakirinika. Imwe nyanzvi yezveutano inoshandira zvipatara zvehurumende isina kuda kudomwa nezita vaudza Studio 7 kuti mamwe madzimai anogona kuita chirwere cheshuga panguva yaanenge akazvitakura ozoitwa operation pakusununguka nokuti mwana anenge akakurisa.
Amai ava vanogona kunge vasitomborina history yekuti vane diabetes, mwana wavo anenge achingokura ndovanozvara vana vavo
amai vevai mandizvidza vanoti zvimwe zvikoro hazvisi kukoshesa mitambo yakasiyana-siyana inogwinyisa miviri yevana.
Vana vakawanda havachaendi pazvikoro zvine playing ground akakura, ndosaka vakangofuta. Munoona mumalunch box mevana muzere masuitsi, mabhisiketsi, machokoreti, uye vana havana pekutambira pakanyatsosununguka nekuti vanotamba vachiexercisa muviri wavo.
Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO rinoti chirwere cheshuga chinogona kukuvadza tsinga dzinofambisa ropa kumoyo, tsinga dzekumaziso netsinga dzekuitsvo, zvokuti vanhu vanodarika mazana mana emamiriyoni vane dambudziko redenda reshuga pasi rose. Tsvagurudzo yakaitwa zvakare nesangano reDiabetic Association of Zimbabwe inoti kusaongororwa kwevakawanda chirwere ichi ndiko kunopawo kuti vamwe vagume varwara nezvirwere zvemwoyo upofu kana kuguma vadimburwa makumbo. Sangano iri rinoti vanhu gumi kubva muzana munyika vanorwara neshuga, uye zviuru zana kana kuti 100,000 yevanhu vanorapwa denda reshuga pagore muzvipatara zvehurumende. WHO inoti chirwere cheshuga chatove dambudziko guru pasi rose, zvokuti vanhu mamiriyoni mazana mana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 422 million vari kurarama nedenda reshuga. Sangano iri rinoti zvakare vanhu miriyoni imwe chete nemazana mashanu kana kuti 1.5 million vanofa pasi rose pagore nekuda kwechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapinitse.